Inindi noti dambu ziko guru rinoenda kune vanotungamirira nyika. Endi vanotungamirira nyika ndivo vamunangagwa vakapinda panyanga pamaelection akapfuura. Vanenge vahwina maelection vanofunaona kuti vari patinoti chirungu magnanimous ne victory. Votaurirawo namaprofessionals. Dambu ziko redu muZimbabwe guru nderokuti tinowana hurumende kana kuti vatungamiri vehurumende vachiti anoita over expenditure. Saka ndo dambudziko ratinofanira kuti tinyanyotarisa. Asi kune vakazouya vamwe ava vachida kuisa blame hombe kuvanhuwo zvavo vasina zvavo. Saka new policies dzakauya navanuye navamangudya idzi ndo dzakavhundusa vanhu namazvinhu zvikaita mamire nerongo. Asi ndinoona sokuti dai vakangozama kuti vaende padambudziko redu ratinaro rokuti nyika iyi ine vanhu vanospenda kupfuura zvatinokwanisa kugenereta muzvimba zvazvaanobata.
Vachirumhanzu, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika, ndiani anofanira kunge achipomerwa mhosva apa?
Ndingati maonero andinoitawo ininiwo zvangu ndokuti nyika yashaya one yatingati professionalism iri kuleka zvakanyanyisa maitirwo maranirwo ebusiness kumakambanis edu. Anova makambanis anonzi aya ndiwo makambanis avanhu vatema. Tochizobvapo takuchienda kuruzhinji rweZimbabwewo futi hatina chunhu chatinokwanisa kuti ichi hatichidi, ichi tinochida. Tinotoona kuti tisi vamwe vanotopesvedzera zvinhu zvakaita saizvozvo. Tikatarisa pane nyaya dzamaprizes iyaya, vanoti vakawanda maprizes akonzereswa nenyaya ye 2 cents per dollar yakataurwa naminista wezvefinance. Asi hapana munhu kana kuti ES maZimbabwens vanonyatsokudzamisa pfungwa kuti izvezvi zvinomboreti kudii. You find that vanhu vanonyatsokushanda inonzi proper employment muZimbabwe vanhu vashomanana. Iye zvino mukanyatsokutarisa vanhu vanga vachirwisana namapurisa kuti no mapurisa musavabvisa vanhu vanogosha mbeva muna First Street. Asi on the other hand the very same Zimbabwe ndokuti ichiri nyika here iyoyo, richiri dhorobha here ireri rinoita kuti vanhu vagochere chibage muna First Street. Asi iwewe ndiwo unonochitenga chibage chacho imomo muna First Street. The very same person anocomplain.
Vazho, munotii nemashoko aya?
Ndinokuva kuti chikuru ndechekuti vanhu vari muhurumende vanotungamira hongo vanofanira kuwanikwa vachitaura chinhu chimwe chete kuti chaicho chapa kuti zvinhu zvikwire kudai chii. Kwete kuti tizowana kuti zvinhu zvichikwira kudai tinoona vana vanoyera navamangudzwa vachiti zvichanaka, toona vamwe vana zvesimbovo vachiti haisi hatizizi kuti zvakabva sei. Saka ndinoona sokuti pane kutiza responsibility kana kukurumidza kumedza kutenga kuchada. Changachifanira kuti chiite iconsultation kana tichida kuti tiplane inhaba kutsvagawo kuti tsagurudzo dzokuti tikaita izvi ultimate result inoita sei.
Vachirumhanzi, munotii kune vanhu vari kuti hurumende yakundikana?
Kana ndio zvandotika vanhu maZimbabwe pane nyaya dzokunzvera politics tichiri kure hatisati tatombonyatsokunzwisisa. Nokuti maZimbabwe ungati tiri kufamba nemhepo ikavhuvhuta yakananga koku tinotevera ikoko ikachinja totevera ikoko. Ndapa mufananidzo wamavendors kune dzimwe nyika kana kwamuri ikoko imimi veStudio 7 kuAmerica kune nzvimbo dziri designated for each kana icho kana icho. Kana ukada chinhu ichocho unotoenda kunzvimbo yacho. But now in Zimbabwe look tiri kuti hiye aZimbabwe vanoti isusu musatibvisa muna First Street. Totorazve maZimbabwe voti isusu tinoda siti yakanaka. Saka munhu wani uyu ari kuisa svina pa panozva kuti hapana toiri. Iyezve mumwe muZimbabwe anonyatsokutenga that product inospread korera. Ino munhu wanoziva kuti pari pano apa munhu uyu hapana kana chinhu chinonzi utano, hapana kana chinhu chinonzi toiri. But the very same Zimbabwe akapfeka sutu yake nokudzidza kwake totoencourage that form of. Saka tina maZimbabwe vana double standards vasingazivi chavanoda.
Vazho, tingati here nyika yasvika panguva yekuti ingada zvakare hurumende yemubatanidzwa imwe GNU?
GNU inonetsa kuti hazvirevi kuti kana mukaita GNU toti mungasolva maproblems ariko. But handidangotaura hangu ndechekuti hurumende yakonewa. Because urumende ndio inaita planning. Izvezvo ukavabvunza kuti chanesa pafuel chii kuti tiwane. Ndiri mukiwi izvezvi inaita 5 kilometers away tiri mumasvingo. Hapana consistent policy ngoti tatadza kuti fuel tishaye chii. Hapana issue ye planning in terms of kuti tiite production tiwane foreign currency. Only a few people ndo vanenge vachiita zvinhu zvavo vachiita zvekuba vachiendesa even maminerals achinoprocessawa outside tisina maximum benefit from such minerals. Saka ine ndiri kuti vari muhurumende ava ndo vakona. Saka nyango tikaunza GNU inotinetsa nokuti GNU inongonetsa kuti vanhu vanonga they will still concentrate competition yavo vakananga 2023 tichingopedza GNU ye 2023 hatina kuti solution.
Vachiri mumhanzi, pane vamwe vari kuvenga nyaya dzeuori mumamiriro akaita zvinhu zvikuru munyaya dzezveupfumi. Munotiwo?
Vanogona kufunga saizvozvo, but sokutaura kwandiroita kuti ino hapana research kana kunzwera, kungonakirwa nokutaura. Because you cannot say iwewe vanhu vari kutonga ndo vanohori, asi muchiona vanhu vari mustreet. Action yatinomboita nazvo ndeyei? Isusu vacho tisu tinoparticipata muuroyi hwacho ihwohwo.